ndakuzuwa ya mai moyo wangu uchatemuka zuwa rinobvara buda asiri marakaramba makwati agazara asi musha hauna ruzha gomo rino rakaita chitsuwa ndiri ndoga nemanzu ndiri kufamba mumugwagwa matenga ari kufara asi pasi pano pakaramba muzoti wangu ndofara apana zvandinoona ruoko rwenyu ndoritsvaga zviya zvenyu zvemaoko mai zvinondipa simba ndakusuwaira mai muchembere oye oye dairai kwamuri ndachema pagombo rino ndiri kufema ndakuzuwaira mai ndochema nemweya wose muchembere oye oye ndochema nemweya wose
kusuwa kungoziva kuti muripo ndashayawo kuchemera mhai musipo kubva pamakaenda hama hadzichashanya mwari ndakatadzei papi pandakakanya ndombotarisa mugwagwa ndichiti muchadzoka ndotarisa matenga asi hupenyu soka haiva zuro ndisingazive ramangwana kuzidai ndakaziva ndaizotora mukana to spend more time ndisingabude pagoni totorwa mapikicha ndochengeta mufoni ndaiti mai ndichatenga gumbeze mangwana ndozovaudza I love you futi mangwana nekuzovabvunza upenyu ramangwana ndaizivei muchazotisiya futi ramangwana mai ndiri kuchema mai zviri kudzimba mai ndaizivei ndimisimbi mai ndipa simba
Muchembere oye oye dairai kwamurinda chema pagomori ndiri kufema ndakuzuwa yamai ndochema ne